vari muZimbabwe rinobvumidza vanhu vakazvimirira voga kana kuti vemapato kuratidzira zvichitevera matanho akatsanangurwa mubumbiro remutemo zvizere anosanganisira kuzivisha mapurisa kana kuti malaw enforcement agencies ndochokutanga. Saka kana paine vari kuronga kuratidzira angava musi upi vanoaziva matanho aya ende tinoimba kuti vari kutora matanho iwayo pavari kuronga zvinhu zvavo izvozvo. Asi vakatora danho iroro rokuenda kunoratidzira mastreets vasina kupiwa mvumo kana kuti vasina kuzivisa vakakodzera kuziviswa kuti zvinokodzera kuti zviitwe pasati paida kuratidzira ikoko vanhu ivavo vachasungwa nemutemo wemuZimbabwe. Chechipiri chandinoda kutaura ndechekuti nyika ino yakaiswa mulockdown panguva ino yatiri kuti vanhu ngavagare mudzimba. Tiri muchizarira munyika nenhau yekuti tikurwisa chirwere checovid-19 chapararira pasi rose. Saka mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi hurumende yeZimbabwe yavamunangagwa neminister of health vakati aiwo ngatigare mudzimba, zvokuitika pasi rese hazvibatsiri uye hazvina maturo. Mhanya mastreet vanhu vachikonzeresa mvonga mupopoto nekukonzeresa kunutiwa kana kupaziwa kwemudhuri nezvinhu zvatakamboona muna January wa2019. Saka tiri kuti kune vava vari kuronga mhirishonga dei manga marega kudaro, nekuti basa revanoita nezvemutemo wenyika vatikati malaw enforcement agents nderekudhila nevanhu vakaita senyanya dzinoronga zvinhu zvakaita seizvezvi munguva ino nyika iri kurwisana nechirwere checovid-19.
Asi kavamugwadi, vanhu avari kuti ZANU-PF ndoyakonzeresa matambudziko ari kutarisana nenyika pari zvino, saka vari kuratidzira
matambudziko atiri kusangana nawo munyika hongu tinomaziva tose, anosanganisira kushayikwa kuri kuita mafuta malines pamaqe fuel dzimotikari uye zvizhinji zvatiri kusangana nazvo senyika. Zvose izvozvo zvinozikanwa kuti matambudziko aya ari kubva kune nyika dzakaisa zvirango zveupfumi panyika yeZimbabwe masanctions vachikumbirwa nevemDC ivava vanova nhasi ndovaakuronga kuratidzira uko vachiti ZANU-PF yatadza kutonga. Aiwa, chatinongoda kungoudza ndechekuti hatingashandi tichidaro, hatingazoiti madutu toseka ekutadza kuziva kuti imi neshamwari dzenyu ndimakonzeresa kuti nyika inoyi irohwe neshamu nenyika dzekumadokero, irohwe nezvirango zveupfumi. Mapedza kudaro moti zvakare vanhu ngavachipinda kunoratidzira. Aiwa, hatingatenderi zvinhu zvakaita saizvozvo.